Nehemia chitsauko chenomwe. Mushure mokunge rusvingo rwavakwa uye ndaisa makonhi panzvimbo dzawo, varindi vemikova, vaimbi navaRevhi vakagadzwa, ndakagadza Hanani hama yangu kuti ave mutariri weJerusarema naHanania kuti ave mukuru wepanhare, nokuti aiva munhu anokudzwa uye aitya Mwari kupinda zvingaitwa noruzhinji rwavanhu. Ndakati kwavari, “Masuo eJerusarema asazarurwa kusvikira zuva rava kupisa.” Panguva iyo vachengeti vamasuo vanenge vachiri kupabasa, vaite kuti vapfige makonhi, vaise mazariro, uyezve mugadze vagari vomuJerusarema savarindi, vamwe panzvimbo dzavo dzokurinda, vamwe pedyo nedzimba dzavo. Zvino guta rakanga rakakura uye rakapamhama, asi maingova navanhu vashoma mariri, uye dzimba dzakanga dzisati dzavakwazve. Saka Mwari akaisa mumwoyo mangu kuti ndiunganidze vakuru navabati uye navamwe vanhu vose kuti vanyoreswe nemhuri dzavo. Ndakawana zvinyorwa zvemhuri dzaavo vakava vokutanga kudzokera. Izvi ndizvo zvandakawana zvakanyorwamo: Ava ndivo vanhu vedunhu vakabudiswa pautapwa vakatapwa naNebhukadhinezari mambo weBhabhironi, vakadzokerazve kuJerusarema nokuJudha, mumwe nomumwe kuguta rake, vari pamwe chete naZerubhabheri, Jeshua, Nehemia, Azaria, Naraamia, Nahamani, Modhekai, Bhirishani, Misipereti, Bhigivhai, Nehumi naBhaana. Mazita avarume veJerusarema: zvizvarwa zvaParoshi zviuru zviviri nezana namakumi manomwe navaviri, zvaShefatia mazana matatu namakumi manomwe navaviri, zvaAra mazana matanhatu namakumi mashanu navaviri, zvaPahati Moabhu kubudikidza nokuna Jeshua naJoabhu zviuru zviviri namazana masere ane gumi navasere, zvaEramu chiuru chimwe china mazana maviri namakumi mashanu navana, zvaZatu mazana masere namakumi mana navashanu, zvaZakai mazana manomwe namakumi matanhatu, zvaBhinui mazana matanhatu namakumi mana navasere, zvaBhebhai mazana matanhatu namakumi maviri navasere, zvaAzigadhi zviuru zviviri namazana matatu namakumi maviri navaviri, zvaAdhonikami mazana matanhatu namakumi matanhatu navanomwe, zvaBhigivhai zviuru zviviri zvina makumi matanhatu navanomwe, zvaAdhini mazana matanhatu namakumi mashanu navashanu, zvaAteri kubudikidza naHezekia makumi mapfumbamwe navasere, zvaHashumi mazana matatu namakumi maviri navasere, zvaBhezai mazana matatu namakumi maviri navana, zvaHarifi zana negumi navaviri, zvaGibheoni makumi mapfumbamwe navashanu, varume veBheterehema neNetofa zana namakumi masere navasere, vokuAnatoti zana namakumi maviri navasere, vokuBheti Azimavheti makumi mana navaviri, vokuKiriati Jearimu, Kefira neBheeroti mazana manomwe namakumi mana navatatu, vokuRama neGebha mazana matanhatu namakumi maviri nomumwe chete, vokuMikimashi zana namakumi maviri navaviri, vokuBheteri neAi zana namakumi maviri navatatu, vokune rimwe Nebho makumi mashanu navaviri, vokune rimwe Eramu chiuru mazana maviri namakumi mashanu navana, vokuHarimu mazana matatu ana makumi maviri, vokuJeriko mazana matatu namakumi mana navashanu, vokuRodhi Hadhidhi neOno mazana manomwe namakumi maviri nomumwe chete, vokuSenaya zviuru zvitatu mazana mapfumbamwe namakumi matatu, vaprista zvizvarwa zvaJedhaya kubudikidza nokumhuri yaJeshua mazana mapfumbamwe namakumi manomwe navatatu, zvaImeri chiuru chimwe chete namakumi mashanu navaviri, zvaPashuri chiuru chimwe chete namazana maviri namakumi mana navanomwe, zvaHarumi chiuru chimwe chine gumi navanomwe, vaRevhi zvizvarwa zvaJeshua kubudikidza naKadhimieri nokumhuri yaHadhovhia vaiva makumi manomwe navana, vaimbi zvizvarwa zvaAsafi zana namakumi mana navasere, varindi vamasuo zvizvarwa zvaSherumi, Ateri, Tarimoni, Akubhi, Hatita naShobhai zana namakumi matatu navasere, vashandi vomutemberi zvizvarwa zvaZiya, Hasufa, Tabhoati, Kerosi, Siya, Padhoni, Rebhana, Agabha, Sharimai, Hanani, Gidheri, Gehari, Reaya, Rezini, Nekodha, Gazamu, Uza, Peseya, Bhesai, Meunimi, Nefusimu, Bhakuki, Hakufa, Harihuri, Bhazuruti, Mehidha, Harisha, Bharikosi, Sisera, Tema, Nezia, naHatifa. Zvizvarwa zvavaranda vaSoromoni: zvizvarwa zvaSotai, Sofereti, Peridha, Jaara, Dharikoni, Gidheri, Shefatia, Hatiri, Pokereti Hazebhaimu naAmoni, vashandi vomutemberi. Nezvizvarwa zvavaranda vaSoromoni: mazana matatu namakumi mapfumbamwe navaviri. Ava vanotevera vaibva kumaguta okuTeri Mera, Teri Harisha, Kerubhi, Adhoni neImeri, asi vakanga vasingagoni kuratidza kuti zvizvarwa zvavo zvaibva mumhuri yaIsraeri. Zvizvarwa zvaDheraya, Tobhiya naNekodha zvaiva mazana matanhatu namakumi mana navaviri, uye vaibva pakati pavaprista. Zvizvarwa zvaHobhaya, Hakozi naBharizirai, murume akanga awana mwanasikana waBharizirai muGireadhi uye aidaidzwa nezita iroro. Ava vakatsvaka zvinyorwa zvemhuri dzavo asi vakazvishaya, nokudaro vakabviswa kubva kuvaprista savasina kuchena. Naizvozvo mubati akavarayira kuti vasadya zvokudya zvipi zvazvo zvakanatswa kusvikira kwava nomuprista anoshumira neUrimi neTumimi. Ungano yose yaiva navanhu zviuru makumi mana navaviri ane mazana matatu namakumi matanhatu, pasina varanda vavo navarandakadzi vavo, vaisvika zviuru zvinomwe namazana matatu ana makumi matatu navanomwe, uye vaivazve navarume navakadzi vaiva vaimbi vaisvika mazana maviri namakumi mana navashanu. Paiva namazana manomwe namakumi matatu namatanhatu amabhiza uye manyurusi mazana maviri namakumi mana nemashanu, mazana mana namakumi matatu namashanu engamera, uye zviuru zvitanhatu zvina mazana manomwe namakumi maviri zvembongoro. Vamwe vakuru vemhuri vakabatsira pabasa. Mubati akaisa madhirakema egoridhe chiuru muchivigiro chepfuma nemidziyo makumi mashanu nenhumbi dzavaprista mazana mashanu namakumi matatu. Vamwe vakuru vemhuri vakaisa muchivigiro chepfuma zviuru makumi maviri zvamadhirakema egoridhe kuitira basa, mamina esirivha zviuru zviviri namazana maviri. Uwandu hwezvakapiwa navanhu vose vose hwaiva zviuru makumi maviri zvamadhirakema egoridhe nezviuru zviviri zvamamina esirivha uye nenhumbi dzavaprista dzinosvika makumi matanhatu nenomwe. Vaprista, vaRevhi, varindi vemikova, vaimbi navabati vomutemberi pamwe chete navamwe pakati poruzhinji rwavaIsraeri vakandogara mumaguta avo.